Mumashoko kuvatorere nhau kuburikidza nedande mutande reTwitter, sachigaro weZimsec muzvinafundo Edmwenje vati uwandu hwevana vakanyora bvunzo hwakadzika nezvikamu gumi nechimwe chete kubva muzana. Bazi rinoona nezvedzidzo iri rinoti kusabudirira mubvunzo kwevamwe vana kwakakonzerwa nekusadzidza zvakanaka gore rapera, sezvo vanhu vaikurudzirwa kugara mudzimba zvikoro zvikavharwa pachityirwa kupararira chirwere cheCOVID-19. Izvo zvinotsigirwa nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Munoona kudzidza kwaita pasireti yedu uku kunongoratidza kuti ndo zvimwe zvinotarisirwa kana tiri mune utachiwana hwecovid-19. Izvi zvinoratidza kuti covid-19 yakatotikanganisa zvikuru mukoro medu.
Vandoro vanoti bazi ravo rakaisa urongwa hwekuti vana vawedzere nguva yekudzidza gore rino senzira yekuti vapedze zvidzidzo zvose vasati vanyora bvunzo dzavo kupera kwegore rino.
Izvezvizvi tine anonzi ma-catch-up strategies atakaisa munzvimbo kuti tikwanise kunge tichiita kuti pasireti yedu ikwirire.
Panyaya yekuderera kweuwandu hwevana vari kunyora bvunzo sezvabuda mugwaro reZimsec, vandoro vanoti vakaisa vachandi vebazi ravo mumatunhu madiki kuti vataure nevana vasiri kuenda kuchikoro vachivakurudzira kuti vaenderere mberi nedzidzo. Asi mumwe mubereki vabheka muchigiya vanoti hurumende haifanirwe kuwanda nemunwe vachiti inofanirwa kupa zvikoro zvikwanisiro kuti vadzidzi nevadzidzisi vazvidzivirire kubva kuchirwere checovid-19.
Havadi kana kusubsidize kana kupawo mutsigiro kuchikoro so that vana varambe vachiita vachienda kuchikoro, because kuchikoro isusu sevabereki hatikwanisi kuramba tine shuwiro yekuti tinobhadhara fees, tinotenga zvikwanisiro.
Mumwe murayiridzi wemuchinhoi varosteni Mutapa vanoti havashamiswe nekusabudirira kwebvunzo kwevana, sezvo vana vasina kuwana nguva yakakwana yekudzidza nekuda kwechirwere checovid-19, uye vadzidzisi vanga vari mukuramwa mabasa nekuda kwemari shoma yavanotambira.
Chekutanga ndechekuti vana ava havana kuwana nguva yakakwana yekuti vabikwe vagova vakagadzirira kuti vazonyora bvunzo dzavakanyora kutanga gore rapera, dzimwe dzikazopera kutanga kwegore rino iri.
Vakuru vezvikoro vanoziviswa kuti vanogona kutora zvakabuda mubvunzo kumahofisi eZimsec mumatunhu avo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.